vachika mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address pamwe nekuvhura chikamu chechipiri cheparamende yechipfumbamwe. Vamunangagwa vati vanoziva kuti vanhu vari kutambudzika kuwana mari, izvo zvave kupa nhubu mukana wekutengesa mari nemutengo uri pamusoro-soro.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which includes a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Vati hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yange ichitarisira, uye ine zvirongwa zvakawanda zvairi kuita zvekuvandudza upfumi. Semuenzaniso, vamunangagwa vati hurumende yakaisa parutivi bhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora semari yekutsigira kurimwa kwechibage, soya beans pamwe nedonje. Vatiwo hurumende yakaisa parutivi $51 million yekutenga zvinhu zvekurimisa zvakaita sematrakta nezvimwe kubva kukambani yeJohn Deere. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti paramende yakatovandudza mimwe mitemo kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika, havasi kufara nekuti izvi zviri kutora nguva yakareba.
Mr. Speaker, sir, challenge honorable members in their individual and collective capacities to play their part in speeding up our parliamentary processes.
Vatiwo kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende kunogaro taurwa naauditor general hakufanirwi kuramba kuchienderera mberi vachiti yari nguva yekuita zvinhu zvakajeka uye zviri pamwero. Vatiwo hurumende yavo icharamba ichirwisa nekutsigira masangano ese anorwisa uori munyika. Vamunangagwa vati vanoziva kuti zvinhu zvakaomera vanhu vakawanda munyika, asi vakati zvichatora nguva yakareba kugadzirisa zvinhu uye zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete. Mabhiri anotarisa sirwa kuzeva neparamende iyi anosanganisira Mines and Minerals Amendment Bill, Cyber Crime and Cyber Security Bill, Prisons and Correctional Services Bill, Medical Aid Societies Bill nemamwe. Vamunangagwa vatiwo mabhiri eZimbabwe Media Commission, Protection of Information pamwe neBroadcasting Services Act Amendment Bill anofanira kupatsiswa nechimbi chimbi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vaDefson Gomo vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti vanoziva zvinonetsa vanhu uye zvasarira kuhurumende neparamende kuti zvigadziriswe.
Saka totarisira kuti vatungamiri rather not vatungamiri but mamembers edu eparliament vanomirira vanhu muparliament vambosevenzawo navanhu, vambomira zvomungogara mahotera umu nokufamba nemota vachipfumburira vanhu guruva.
Mukuru weSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuona kuti zvaparurwa nhasi zvinobatsira veruzhinji here.
Kana purezidendi vaparura saizvozvi, maministries anofanira nawo kuchigadzira mitemo yacho, haiti yochiuya kuparlament. Saka makomiti eparlament anofanira nawo kuramba achidi achisenza nemaministries vachivabvunza kuti zvakataurwa kunzi kuchauya chakati, ndika kuchauya Mines and Minerals Amendment Bill, kuchauya Public Finance Management Bill. Saka ini ministry zvapacho, saka parliament inofanira kuti kuramba ichitsikirira maministries ichivabvunza kuti zvapapi kuti zviuye kuparlament.
Nhengo yeMDC inotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kupe, amai Priscilla Misahira Mhumushonga vati havabvumirani navamunangagwa kuti paramende haisi kufambisa basa nemazvo, vachiti makurukota avo ndiwo asiri kuita basa nemazvo.
Tiri kutogara tichitopopota kuti maministers ngaafambise zvinhu nekukurumidza vazvionze kwavo. Saka zvinoratidza kuti pane mumwe asiri kuudza president chokwadi papo, nokuti ndatoshamisika kuti vari kufunga kuti hakuna. Vakatarisa mabhiri ese akauya, hapana bhiri ratisina kudhila naro, hapana bhiri ratisina kuenda kumapublic hearing. Tinonzi nemutemo section 141, kana mutemo wauya wese tinofanira kuenda kunze tonotaura nevanhu. Izvozvi izvi tiri kugara tiri kunze tichitaura nevanhu, hapana chinhu chatataregedza kuita.
Gurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vati paramende ichaidzana pese painogona napo kuona kuti mabhiri anenge auzwa paramende apasiswa.
Manzwa spika vatotaura kuti makomiti ari kusungirwa kuramba achishanda kusvika musi wa22 watichadzoka. Mabhiri ari kuuya akati wandei, saka makomiti eparamende anosungirwa kunge achiitawo basa kuitira kuti tinge tichikwanisa kubata tageti yemabhiri atinenge tainawo. President tinge tichiti
kunyange hazvo vamunanga gwa vataura mabhiri yavanotarisira kuti azewe neparamende asi mabhiri ese aya anonzwa kana kupasa muparamende muchikamu chekutanga cheparamende yechipfumbamwe pakapasiswa mabhiri mapfumbamwe chete asi ipo paitarisirwa kupasiswa mabhiri makumi maviri nemapfumbamwe Ndakamira Studio 7 Mwarare ndini Godwin Mangoja.